Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parurenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga uye vamwe vacho vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino-zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndivaCourage Chombo.
Mari yata kushandisa iko zvino kutesta yadereka yadereka chikombe anezvati aishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifoswa kuti unoenda unoona chiremba, ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akuteste unonga uchitobhadhara mari yeconsultation ende uchia nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mushini unondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nichiita, nekuti kudhara ndisingaenda kwachiremba ndati ndikachekwa shuga aindiudza zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemishini uyu manje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadiki diki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nekuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina uyu sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena, munhu anozotenga wanonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kweumhizha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadhiwo vakuzvitungamirira pakuti tarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eapp iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.